Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 17 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburitswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika.
Pane nyaya yecontestation iri kumakoti panguva dzino. Isu tinozviziva kuti pane mapoliticians atotanga kunongedzera nokuinterfere nejudiciary process. Saka toda kunamatira, tachinamatira nyaya yeimpartiality yejudiciary system. Saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reconstitutional court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vasungwa nhasi nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuvhiringidza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC hwekuzivisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika musi wa2 nyamavhuvhu. VaKomichi vari kupomerwa mhosva yekushevedzera mashoko ekuramba kuti vakasaina magwaro ezvakabuda musarudzo panguva yevatori venhau vakanga vakamirira kuti makomishina ezek azivise zvakanga zvabuda musarudzo iyi. Gweta riri kumirira vaKomichi vaObey Shaba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vaKomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vashava vanoti mapurisa apfigira vaKomichi muchitokisi chepakamba yeHarare Central Police Station mushure mekunge vazvipira voga kumapurisa. Vashava vanotiwo mapurisa ati vaKomichi vachamiswa pamberi pedare mangwana. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti vaKomichi nhasi taenda navo kumapurisa mushure mekunge takanzwa nerinye rekupe kuti kune vanhu vaivatsvaka vaizviti mapurisa. Saka hatina kuda kuti vape mukana wokuita zvisizvo. Tabva tatiregeredza itiende navo isusu kumapurisa tichitauya kana pane zvamuri kuda. Nguva yacho ndiyoyi. Sezvinewo patasvika kumapurisa vabva vati vaKomichi tichikutsvakai maererano nenyaya yamakaita paitaurwa marizautsi esarudzo yemutungamiriri wenyika nezeki. Zvinonzi ivo vakasimuka zeki paitanga yaenda kumbonotora mafemo vakati ivo marizautsi akanga ataurwa haasi echokwadi. Saka vari kupomerwa mhosva maererano nechikamu chiri muElectoral Act chinonzi vakavhiringidza urongwa hwokufambiswa kwekuverengwa kwesarudzo nezek. Taedza nepatinogona napo kuti tinzwe zvikonzero zvaita kuti tisachaenda kumataredzi mhosva nhasi, uye zvikonzero zvaita kuti vavharire munhu abva ega kumba achifamba nemagweta. Izvo zvinova zvavasina kutiudza. Havana kutipa chikonzero chinogutsa. Vangoti imini tosangana pano mangwana tozoenda kumataredzi mhosva. Ndo zvaitika mukati mezuva ranhasi.
Ndiani akamhangara nyaya iyi kuti vaKomichi vatsvagwe nemapurisa?
Maonero edu hatisati taziva. Zviri kungonzi vanoshandira zeki ndivo vakamhangara nyaya yakadaro kumapurisa.
Sei vangosarudza kutsvaka vaKomichi chete tichinzwa kuti vakaenda panzvimbo iyoyo vari vaviri kana vatatu?
Semaonero edu zvedu isu takatarisa neziso remutemo hapana nyaya inobatika inotitsvikiti. Iyi inyaya yematongerwo enyika nekuti vanoziva kuti sarudzo dzomutungamiriri wenyika ndidzo dziri kukonzeresa kuti vanhu vaende kumatare dziri kupokanwa nadzo saka vanoziva kuti vakabata vakomichi vachaita kuti veruzhinji vambukanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika ari kunzi akasarudzwa zvisizvo pamutemo kuti veruzhinji vakanganwa kuti tine mutungamiriri wenyika anonzi akaba sarudzo vanhu vomboisa attention yavo yese kunyaya yavakomichi
ivo vakomichi vari kuti ine mhosva yavari kupomerwa
vakomichi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi senyaya isina kana maturo ose nekuti zvandambotaura takatarisa nedzidzo remutemo takatarisa magwaro emitemo hapana chinobatika chinonzi vakomichi vakaita chinokodzera kuti vange vachimiswa pamberi pedare
gweta riri kumirira vamogen komichi vaobei shava vashora vari parunare muHarare nestudio 7 mapurisa arambidza vemachechi kuita munamato wekuti nyaya iri mudare reconstitutional court yakakwidzwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa inzwikwe zvisina tsvete mukati. Vemachechi vanga vachida kushandisa munamato uyu senzira yekuti Mwari vari kudenga vaone kuti vatongi vari kunzwa nyaya iyi vaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera uye kuti pasave nevanhu vanovamanikidza kana kupindira mukutonga kwavo kuitira kuti vabude nemutongo unomirira zvido zvenyika uye zvinangwa zvebumbiro remutemo. Mavhilasi Musanganya uye weStudio 7 abata umwe wevakuru vemachechi aya Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny kuti tinzwe mafambiro aita zvinhu.
Nasi tanga takaronga munamato muHarare Gardens tachida kuti tinamatire nyika nokuda kwekuti taukuona kunge yadzokera futi mumaira aya ana Mugabe ekumilitarizwa kwenyika saka tachida kunamata kuti zvinhu izvozvo zvipere uye kuti kuurayiwa kwakaitwa vanhu musi wa 1 August kuwane justice vanhu ivavo vasungwe kuitira kuti tisawana zvituko pamberi pamwari ndava pega pega panodeuka ropa risina mhaka richienda muvhu ropa iroro rinounza zvituko mumabasa emaoko atinoita munyika medu zvingava zvirimwa saka tovada kunamata kuti mwari vatibatsire pave neenzaniso nekururamiswa munharaunda iyoyo. Then chechitatu tirikuzwa kuti pane nyaya dzemaelections dzisina kukonkludwa pane nyaya yecontestation iri kumacourts panguva dzino isu tinozviziva kuti pane mapoliticians atotanga kunongedzera nokuinterfere nejudiciary process saka toda kunamatira tachinamatira nyaya yeimpartiality yejudiciary system saka ndo urongwa hwatatinahwo zvatachida kuita.
Makwanisa kubudirira here kuti muite zvamaa makaronga?
Tingangoti hatina kuzokwanisa semadiro atachiita ndava ruzhinji rwavanhu vatatakoka vawana nzvimbo yakapoteredzwa nemapurisa akapakatira zvombo kunge vari kuAfghanistan vachitoudza vanhu kuti hapana ari kubvumidzwa kuuya pano. In fact vatotaurira vamwe kuti toda kuti Bishop Magaya vange vari mumomo vanamata vari vega saka inini ndipai pano so vanhu havana kuzokwanisa kunyatsouya vauya vadzingwa saka tazongoti vanga varipo veutungamiriri ndo patazongosangana tikanamata manamatiro atachigoitawo tiri panharaunda iyoyo.
Manga muine police clearance here yechiitiko chanhasi?
Nasi tatina police clearance nokuda kwezvikonzero zviviri. Number one, musangano wechechi ndo maonera tachiita kuti tachinamata ende zvinhu zvatakaronga nokuchimbidza chose saka hatina kuona zvinganetsa kuti tiende kupolisi kunowana clearance. Asi kana mucharangarira kubva musi wa18 November taita minamato yakasimba muAfrica Unit Square kwaiuya zviuru nezviuru zvevanhu taingoita zvinhu zviya zviya tisina police clearance ka saka isusu takazviudza kuti kana vakambozvibvumidza post 18 November tichinamata every day tisina police clearance sei vangada police clearance kuzvi.
Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny vachitaura ramafilasi Musanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri wenyika dzemusadik pamusangano wepagore wegungano iri waitirwa kuvhindwa kumuNamibia. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vatenda vaongorori vesarudzo veAfrican Union nekuongorora sarudzo dzemuZimbabwe. Vatiwo chido chavo ndechekuti Zimbabwe ifambire mberi mushure mesarudzo idzi. Sarudzo idzi hadzisi kutambirwa nevanopikisa avakatoenda kumatare edzimhosva. Panopera musangano uyu, mutungamiri weNamibia vaHage Geingobi ndo vanenge vavesa chigaro weSADC, chigaro chiri kusiyiwa navasiri Ramaphosa veSouth Africa. Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhiva mavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC.
Vamunangagwa vakurumidza kumedza kutsenga kuchata nekuti pari zvino nyika yeZimbabwe haina mutungamiri akasarudzwa zviri pamutemo. Tinoziva kuti dare guru remuZimbabwe reConstitutional Court ndiro rine nyaya yakaiswa navaNelson Chamisa veMDC Alliance vachigunununa kuti pakaita kubira kana kubirwa kwavakaitwa kwemavhoti, kureva kuti vamunangagwa vaisafanira kuenda vakamira semutungamiri wenyika kuSADC kuNamibia kuVinduku vachitaura nyaya dzekuti ngatitarire mberi hande mberi nekuti hatisati taziva chaizvo zvakabuda musarudzo dziri pamutemo. Dai vambomira matauriro avari kuita ari kuita sekuti zvichabva kumatare edzimhosva hazvina basa, asi tinoziva kuti ndokune nyaya nekuti matare edzimhosva reConstitutional Court ine simba rekutaura kuti vamunangagwa havasivo mutungamiri wenyika rekugadza vachamisa kana kuti rekutaura kuti ngatidzokerei kusarudzo kana kuti handei kuinonzi runoff election inofanira kuitwa pamutemo musi 8 September. Saka ndinoona sekuti hapana kujeka, hazvinzwisisiki kuti ko nemhaka yei vari kutembeiko vamunangagwa kana vachingomhanya vachiita sekuti ndo vakatogadzwa ivo vasvina pamutemo.
Totarisawo nyaya iri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu yekuti mauto eZimbabwe akatyora kodzero dzevanhu kana kuti arupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu achipomerwa mhosva yekupfuura vanhu vamwe vairatidzira nevamwe vanhuwo zvavo. Inyaya munoona ichizeiwa neSADC here?
Kusadhaka hakuna zvirikoko, hakuna turo nekutungamiri weSADC. Tingati isu mukudondomamwe vane rimwero navamunangagwa nevamwe pamutemo chaipo. Nyaya yekupfurwa kwevanhu nemauto akapfeka hanzu dzebasa vachishandisa pfuti dzehondo inyaya yaifanira kutonge iri pamusoro ichizeiwa nemakurukota nevatungamiri veSADC. Asi ngatidzoke kuvatana kumeso, tinoziva kuti SADC izuru rakapinda nyoka, haina chaicha nyaya yekubatsira panyaya dzezvekodzero kubva mazuva akabviswa meno kuSADC Tribunal.
Munoona sei vachange vachiuya vachitungamira SADC sachigaro weSADC nasaro weSADC tika kubva kuNamibia neZambia vangabatsire here matambudziko emuZimbabwe?
Vana veZimbabwe tiri tega tinongozviisa kumumawamwari. Ava muri kutaura vanonzi vari kubva kupi kupi veSADC havana chavanobatsira, vanenge vachingovawo vaongorori kana kuti vaenzi vari kupfuurawo zvavo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhiva mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLive Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 PM kusvika na5 PM. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuteki nasirarasa chikumbiro chekuti mufundisi wekuAmerica Andrew Branson abuditswe muusungwa. Kugara muusungwa kwake kwakanganisa kudyidzana kweTurkey neAmerica. Mauto emuchadenga emuRussia adonedza madrone makumi mana nemashanu anga achida kurova kamba yemauto eRussia iri muSyria iyo inoshanda semuzinda wehurumende eRussia muSyria. Vanhu vanobva kuZimbabwe vari kudzidza muzvikoro zvepamusoro-soro muSouth Africa vanoti mamiriro yakaita zvinhu kumusha ari kuita kuti vafunge kaviri pakudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi vakawanda havana tarisiro yekudzokera kumusha kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kusagadzikana kweupfumi izvo zviri kuita kuti munyika musave nemabasa pamwe nenyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukonzera mhirizhonga. VaTrust Matsilela avo vachangobva kupedza zvidzidzo zvepamusoro-soro vanoti havaoni vachidzokera kundoshanda kumusha nekuda kwekuti hapana makambani angavape basa kuZimbabwe.
Sukuronga zvodzokera Zimbabwe anytime soon nekuti the economy is still not performing well. Uyezve the politics of the country is still not very much open to contrary views on the political aspect. Zvine a direct impact in the one's probability of getting a job. My university is ese achino maoko yezanupf, so vanodetemaina kuti ndiani anowana basa ndiani asingarowani. The university are still occupied neharahwa nechembere isiri kuenda kuend of time and end time soon, so kufungira kuti ungawana basa muZimbabwe pari zvino zviroto unless kana uri memba yezanupf.
Mumwe mudzidzi munyaya dzekutakurwa kwezvinhu vaEdmichatuta vanoti havasi kuzodzokera kumusha sezvo vave nemhuri yavo yakurira muSouth Africa sezvo kumusha kusina kumira zvakanaka.
Pandinopedza zvidzidzo zvandirikuita muno muSouth Africa ndikutarisira kuti ndichakwiridzirwa pabasa pandiri kusenza uye ndichakwanisa futi kuti nditange kuzviitira pane zvandiri kudzidza zvo ndizviite ndiri pamba. Pari zvino pane zvimwe zvandiri kuita sindiri kuita nguva yacho ichiri shoma uye ndiri kuda zvekare kuti ndikwanisewo kudzidzisa maZimbabwens akati wandei vari kuita zvidzidzo zvandiri kuita uye vamwe vasina kana mari kuti vangakwanise kuzviita asi kuti vanogona kuzviita kukavadzidzisa vasiri pachikoro vanogona kuzvibata zvikavabatsirawo futi upenyu. Kweiri nhau yekudzokera kumusha iyi inotinetsei nekuti mamiriro akaita zvinhu musha haaratidze kuti remangwana redu rakajeka uye zvimwe zvinozotinetsei tine vana vatiri kukudza muno muSouth Africa zvidzidzo zvavari kuita vamwe vari kuita Africans kuti vanozvinozviita kumusha zvinotinetsei.
Mumwe mudzidzi munyaya dzebudiriro muzvare Tobi Sibindi vanoti vari kuronga kuti vandoshanda munyika dzemuAfrica asi kwete muZimbabwe.
Ndichipedza zvidzidzo zvangu muna 2019 and pandopedza inini ndoda kugara muAfrica and not Zimbabwe, anywhere in Africa.
Muzvare Loveness Gotora avo vari kudzidza kuve mukoti vanotiwo dambudziko guru richaita kuti vasadzokera kumusha inyaya dzezvematongerwo enyika nekushayikwa kwemabasa.
Kana ndapedza mastudies angu ari ndifunga kuti ndichadzokera kuZimbabwe so soon nokuti situation iri kuZimbabwe mabasa acho haawaniki zvokumhanya. Manurses akawanda akagraduata but vakagara havana mabasa vari kushanda saka inini kana ndapedza ndichatombotsvaka basa ndiri kunoku kunombomira kudzokera kuZimbabwe. Kana kuri kuenda kuZimbabwe ndinotozoenda kana zvinhu zvaanani. I don't think kuti zvinoitika anytime soon because corruption yacho iri kuramba ichingoramba ichiwedzera.
Mudzidzisi paTswane University of Technology Dr. Kim Konza vanoti vanowirirana nematanho ari kutorwa nevadzidzi ava sezvo zvino zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Vamukonza vanoti Zimbabwe iri kurasikirwa zvikuru nevanhu vane ruzivo runogona kushandiswa mukusimudzira nyika.
Izvi zvazvinoreva ndezvekuti Zimbabwe iri kurasikirwa chairo nevanhu vangadai vanga vachidzoka vachikoshanda vachikomutsiridza upfumi hwenyika. Nekuti pamire Zimbabwe izvozvi pari kutoda vanhu vane kugona basa mumaindustries akasiyana siyana. Zvino vanhu ivavo kana vachiti vauya kune dzimwe nyika voti havachadzokera hakureva kuti Zimbabwe iri kurasikirwa.
Ngururu dzakaitwa dzinoratidza kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru makumi maviri zviri kudzidza muSouth Africa uye vazhinji vavo havasi kudzokera kuZimbabwe mushure mekupedza zvidzidzo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Rimwe sangano rakavambwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain riri kubatsira kubhadhara mari yechikoro yedzimwe nherera dzinobva kumaruva akasiyana siyana munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Chinhu chinogona kushamisa vakawanda kuti kune vamwe vanhu vari kumaruwa vasati vambotsika mudhorobha. Philip Ndlovu ndemumwe wevanhu vange vasati vambosvika mudhorobha rakaita seBulawayo. Philip ane makore gumi uye ndemumwe wenherera makumi matatu neshanu dziri kubatsirwa nesangano reMopani Foundation International.
Ndinodzidza kuchikoro chinonzi Dzodzo. Ini ndinogara naGogo tiri vaviri nekuti baba naamai vakashaika. Fees ndinobhadharirwa nayo Mopani Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 3.
Muzvare nomusaneke vakazvarirwa kuKezi mudunhu reMatabeleland South asi vave kugara kuBritain. Vakanyoresa Mopani sesangano rinoshanda rakazvimirira muBritain mugore ra2015. Musangano iri muzvare neke vanoshandawo nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvinogarawo kuBritain. Muzvare neke vanoti vakafunga kuvamba sangano rekubatsira nherera dzekumaruwa nekuti ivo semunhu akakurira kumaruwa vanoziva kushaya mikana yekusimukira kunosangana nevanhu vakadaro vachitiwo kuvaunza mudhorobha kwavakaita vana ava kuedza kuti vazive humwe upenyu husiri hwekumaruwa chete. Vana ava vakaendeswa kunoona nzvimbo dzakasiyana siyana dziri muguta reBulawayo nedzimwe dziri pedyo. Philip anoti akafadzwa nekushanyira kufire brigade uye anoti kana akura anoda kuzove mupurisa.
Ini kana ndikakura ndoda kuzove mupurisa ndichichengetedza runyararo.
Tandiwe Dube ane makore gumi nematatu ekuberekwa uye ari mugrade 7. Tandiwe uyo anodzidza pachikoro chimwe chete naPhilip ari kubatsirwawo nemopane.
Ndinobva kuSurugwi ndichidzidza pachikoro chinonzi Lolo 7th Day Adventist Primary School. Ndinogara naGogo nokuti amai nababa vakashaya. Mhuri medu tiri vaviri, ini nasisi vangu. School fees yangu ndinobhadharirwa newe Mopane Foundation International. Ndakatanga kubhadharirwa ndiri grade 6.
Mudzidzisi pachikoro cheDlodlo Primary amai Sekai Makovere vanorumbidza basa riri kuitwa neMopani Foundation vachiti kunze kwekubhadhara mari yechikoro yevana vanoshaya ava sangano iri riri kuvatengerawo mbatya dzekupfeka.
Inherera vana ava vanogara nanambuya vasinavo zvavanowana, saka Mopani yakavasumudzira zvakanyanya zvokuti tinoitenda zvikurusa.
Vana vari kubatsirwa nemopani vanobva kumaruwa akasiyana siyana munyika uye vana ava vanosarudzwa kuchitariswa kushaya kwavanoita. Sangano iri rinowana mari nezvimwe zvikwanisiro kubva kune mamwe masangano, makambani uye vanhuwo zvavo vanobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Munguva pfupi yapfuura kambani yeEdgars yakabatsira sangano iri nechikafu pamwe nembatya dzechikoro dzevamwe vevana vari kubatsirwa nemopani ava. Mukuru wezvekudyidzana neveruzhinji mukambani yeEdgars vaLuke Chipepera vanoti idonzvo rekambani yavo kubatsira vanhu vanotambura.
Tinoita plowback to the community kana tawana uvo zvatinonga tinazvo. Sanhasi tauya tikazopava this charitable organization zvinhu zvetakwanisawo kuti tivape. Pese patinowana zvinhu zvatinokwanisa kupawo community tinozviita.
vakuru vanoti chitsva chiri murutsoka kubatsira vechidiki kuti vazive umwe upenyu kuri kuitwa nemapani kunogona kubatsira kuti vazowana mimwe mikana muupenyu ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini taurai Shava.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheChicken Inn chavhundusira kuti chiri muumakwikwi ekuda kutora mukombe kaSolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chicken Inn iyo yakatora mukombe uyu muna 2015 uyezve iri pachinhano chechitatu mwaka uno. Iri pamusha nengezi Platinum Stars iyo iri pachinhano chechipiri kwasara mitambo gumi nemiviri chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Madamburo yakatungamira maGamecocks nemapoints manomwe. Asimurairidzi weChicken Inn Joey Antipas anoti havasi kupa Madamburo ruremekedzo.
We have to take the lead on. You don't afford them too much respect and back off them. We've got to be aggressive with them and go out there and close them down as much as possible.
Muteveri weChicken Inn vashepa saizi vanoti mapoints manomwe haana kunyanyowanda vachiti vari kurova Madamburo vachivimba kuti chikwata chiri pamusoro cheFC Platinum chichatedza ivo votora mukombe.
7 points dzatakasuwa Gabriel Shomai saka tine mukana mukuru kwazvo kuti tione league gore rinwe. League ndiyedu ndakatohwina kudhara vakangoita slip up chete tatora league hapana problem ipapapa.
Singezi Platinum yacho haisi yekurovera kumba sezvo iri kupisa vatsigiri vavo vachitarisira kuti captain wavo Liberty Akoroma achaita semazuva ese uyezve kuti Donovan Bernard haasi kuzosiya zvibodzwa zvichinaya. Asi zvikwata zviviri izvi zvikaita mangange FC Platinum iyo iri kutungamira ngezvi nemapoints maviri inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamba nechapungu iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe kubva mumitambo makumi maviri nemaviri. Mushure memasvondo matatu vasina kupinda munhandare, Dynamos yadzoka muRufaro Stadium ine vatambi vatsva vakati wandei apo iri kuedza kubva pachinhano chegumi nenhatu chairi pari zvino. Mushure mekutenga Kingston Kata naBrett Amidu, Dimbare iri kutarisira shanduko kubva mumatambiro avanga vachiita munharaunda yekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weStadic uri kuitirwa kuvhindwa kuNamibia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misero yenhau dzanhasi. Sachigaro veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanovharirwa muchitokisi vachipomerwa mhosva yekuvhiringa kuburiswa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission. Mapurisa anorambidza vedzisvondo kunamatira vatongi vedare reConstitutional Court kuitira kuti vaite basa ravo vasina divi ravanorerekera panyaya huru yavakatarisana nayo yakakwidzwa kudare iri navaNelson Chamisa vachipikisa zvakaziviswa neZEC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana mshida ututumira tsamba mbosha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Anukuoneka ene mufaro, ndini Jonga Kandemire, ndiri mu Washington DC, ndokusiyamina ntungamili nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 17 kuNcwabakazi 2018 ngontungamili Nkomo.
Lokhu kuphambanise ukuhambela phambili kwembuthano lo obonakale ongasayenzakali njengoba kade sekugcwele amapholisa ebaxotsha epaki.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umgcinisihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Komichi ubotshiwe namuhla phezu kodaba lokhetho.
Kuzima ukuthi engubaba webizwe akhulume amazwi anjalo, yenekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lo mhlaba wonke ukhangelele ukuthi uyiwe ecourt. Kuse kutshengeliswe sobala ukuthi njengoba yena engayehlukanisi ikhothi laye, uthi khothi nguye.
Amapholisa avimba umbuthano wokuthandazela abahluli kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho. Kuwaza Friday lamhlanje sihamba lo Mr. Kwara Kwara uDJ Bongz wakwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa njalo eyisiphathamandla somanyano we-MDC Alliance umnumzana Morgan Komichi ubotshiwe ngamapholisa eHarare namuhla esetheswa icala lokuphazamisa ukwethulwa impumela yokhetho yiZimbabwe Electoral Commission. Igqwetha lakhe umnumzana Obey Shaba uthi umnumzana Komichi uzalala esitokisini njalo amiswe emthethwandaba kusasa. Amapholisa avimbe ukuqhotshwa komthandazo obuqoqwe ngenjongo yokuthandazela abahloli abazathetha udaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli olukhwezwe ngomkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lokunye okunenginengi obuza kwenzelwa endaweni yokukwetshisela eHarare Gardens. Lokhu kwenzakala kulandela ukwethulwa kwamaphepha aphikisa isicelo sikaChamisa awethulwe ngomgcinisihlalo wogatsha lwezokhetho iZEC unkosikazi Priscilla Chikumba, yena othi kalulahle udaba lukaChamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Awusaqhutshwa ngalomthandazo obekumele uqale ngehola lethumi ekuseni ngoba amapholisa ehle ayagombolozela inkundla yeHarare Gardens. Lumbuthano ubukhokhelwa ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny uBishop Anselm Magaya okuyingxenye yomanyano weMAM ogoqela inhlanganiso yezithi United Citizens Alliance UCA, Zimbabwe Divine Destiny ZDD kanye lePrayer Network of Zimbabwe PNZ. Lumsakazo okhulumisane loMagaya eHarare Gardens lapho bekunyakazela khona amapholisa indawana yonke.
The politicians to
to remove their hands from the judicial system to make sure that they allow these guys to do their job. We want to
abezombusazwe behlukane lokungenela kwezemthethwandaba bavumele abakuloluhlangothi ukuba benze umsebenzi wabo kungekho ukuphazanyiswa. Sifuna ususwe umbuso wabakubutho elizweni ngoba sesibona ukuba ilizwe selibuyele kumbuso owawukhona ngesikhathi kaMgabe. Siyakwala khonokho sithandazela ukulandelwa komthetho. Siyazi bakhona ababulawa mahlayana bebulawa ngabakubutho ngoba ma igazi elimculo lithe lachithwa nje siba ngabathukiwe.
Omunye wabalwela ilungelo loluntu lenhlala kahle kaZulu elizweni umnumzana Charles Nyoni usole lokhu kwenza kwabasesipholiseni.
Lokhu kuphambanise ukuhambela phambili kwembuthano lo obonakale ungasayenzakali njengoba kade sekugcina amapholisa ebaxotsha epark njalo nezimoto zabo lezi ezamanzi ababayo. Lokhu kutshengisa nje ukuthi uhulumende wakuleli uzimisele ngandlela zonke ukuthi aphazamise indawo zonke ezibuthana abantwana baseZimbabwe, njalo lokhu ayekutsho khona ngesilungu ukuthi ilizwi labantwana beZimbabwe ilizwi likaNkulunkulu, kakuqakathekisi njalo kakulandeli.
Unyoni uthi osekusenzakala akuhambelani lenkulumo kahulumende okhona ukuba uzalalela okuthiwa nguZulu.
Lokhu nje into edanisayo njalo into emangalisayo sibili, ngoba yena ubephakathi kokudidizela ukuthi azisikise ukuthi yena ungumhlobo oshiyeneyo kulolo amkhiphayo esikhundleni ngemuva kwabo kokungenisa amasotsha emgwaqweni.
Lokhu kwenzakala umgcini sihlalo weZEC uChigumba ethule amaphepha aphikisa isicelo sikaChamisa esisemthethwandaba weConstitutional Court esokuphikisa impumela yokhetho. UChigumba uvumile ukuba kule nkulungwane zamavoti ezaphiwa uMongameli Mnangagwa zimele ziye kuChamisa, kodwa uthi amavoti la awangekenza ukuba uChamisa abe nguye owanqoba kukhetho. Ngalokho uthi asilahlwe isicelo sikaChamisa ngoba sethulelwa umthethwandaba amalanga avunywa ngumthetho esedlule. Umthethwandaba uzaqala ukuhlaziya lolu daba ngolwesithathu oluzayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje amagqwetha kwele South Africa adumileyo athi umnumzana Dali Mpofu lo mnumzana Thembeka Ncuka iThobi sebefikile eZimbabwe ukuya kuba yingxenye yamagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa kudaba lwakhe lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Ababili laba bafike eHarare namuhla ekuseni. Umthethwandaba uzaqala ukuthetha udaba lolu mhla ka-22 kuyona le inyanga. Umkhokheli weKolishi leUniversity of Zimbabwe uVice Chancellor Levinyakura semise umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwecala aletheswayo elokupha unkosikazi Grace Mgabe isicoco sePhD ngobukopokopo. UNyakura uke wabotshelwa leli cala ngonhlolanja kodwa waphanga wakhululwa waqhubeka esesikhundleni sakhe. Kepha uMnangagwa uthi uNyakura kamelanga abesemsebenzini andubana ahlanjwe inkantolo nxa ilokumhlamba.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekusenda ntambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngokukhathi leVOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla utshele umhlangano womanyano wamazwe akuzwekazi le-Africa owe-SADC Summit kwele-Namibia ukuthi ufuna eleZimbabwe lingabheki emuva kodwa liqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe kanye lokusebenzelana lamanye amazwe. Lokhu kwenzakala abakhokheli bamabandla aphikisayo sebekhweze udaba emthethwandaba bephikisa impumela yokhetho lukamongameli ukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho umongameli Mnangagwa ancinte khona umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Umongameli Mnangagwa ubonge iziphathamandla ze-SADC leze-African Union ezazihlola indlela ukhetho obeluqhutshwa ngayo eZimbabwe ngokuvumelana ukuthi belukhululekile lanxa kukhona okumbalwa okufanele kulungisiswe. Ukuhlaziya lolu daba usanikile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance kodwa okhuluma ezimele.
Kuzima ukuthi umuntu oyindoda engubaba welizwe akhulume amazwi anjalo yena ekwazi ukuthi abantu beZimbabwe bonke lomhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuyiwe e-court. I-court bonke abantu bayithemba kuse kutshengeliswe sobala ukuthi njengoba yena engayehlukanisa i-court laye ukuthi ikhoti nguye ukhona phana nje nge-through nge-process ye-election. Uma ungabona umuntu engasahloniphi i-election ukuthi anike i-due process ye-election engu-president kuzaba nzima kakhulu eZimbabwe. Lanxa ethuwinile akula ngitsho othokozileyo ngitsho bona labe abezano PF akula ngitsho ongahlangana laye ethuthokozile. La yena unganxa umkhangele nje ebusweni bakhe lenkulumo zakhe uyambona nje ukuthi ngumuntu odanileyo. So kutsho ukuthi i-next 5 years sonke sizaqhubeka lokho kudana okunjengakhonokho. Ikukhuluma nje kwendoda iziqinisa nje kodwa ibona ubunzima ehlangana lawo. Ezeekhonomi, ezelizwe, ezomnotho ngiyakutshela azisoze zisukume kusukisela kusonesi sikhathi kuze kuthi 5 years. La ingiyakwazi njengendoda akazimiselanga ngokuqondana lakho, ikukhuluma nje kwendoda nje iziqinisa.
Ubone ngani labo abathi ukhetho belikhululekile bengalincedisa ilizwe na?
Lokho abantu babekutsho bekhangelela ukuthi engxenye kuzaba lokutshitsha, kukhangelela ukuthi kuzaba lokutshitsha kwama-reforms lendlela ukhetho oluqhutshwe ngatsho. Ubonile abantu bedutshulwa phambi kwabo, babuye bezo-investa bebona abantu bebulawa kanje. Even ukufa komuntu oyedwa nje edutshulwa lisotsha umhlaba wonke yinto nje emangalisayo. Kuyakhanya nje ukuthi abaningi lanxade bebuya hayi sokunje sebeyovalelisana lathi eZimbabwe bethi hayi abantu beZimbabwe labotshiwenza labonangakho kabazibonile bazabona kwelizayo kamboni lutho oluzakuphumelela. Lapho nje uyabazi abantu bonke abakhokheli i-Afrika abaningi ukuthi vele bahlezi manzonzo abantu befuna ukubakhipha. So bayazama ukuthi lo omunye umngane wabo nxa ethe wakhitshwa labo bamsekeli. Ungakhangela nje owethu lowo Ramaphosa layo uyambona ukuthi hayi uthwele nzima khona ngale abantu labo bayamsula kodwa uyenzela ukuthi abaphambanise bebaningi umhlaba i-Afrika yonke nje. Nabantu nje abazama ukuvikelana nje ukuthi umfowethu lanxa ephambanisa hayi singabantu esihamba nqola yini. So kabafuni ukwehlukana bafuna ukuthi basibuse ngocuku beyisiqumbi bebambile.
Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance kodwa lapha obekhuluma elilunga elizimeleyo. Esecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Ku-Livestock lamhlanje sikhangela ukhetho ikakhulumumo oselizweni kulandela lolu khetho olulempumela esibangele ukuphikisana phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa we-MDC Alliance lomongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0818 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ngesikhathi umthethwandaba uTony Sisa owayengumgcini sihlalo womkhankaso kaMongameli Donald Trump wakwele Melika umnumzana Paul Manafort, uTrump uthi kalumphathi kuhle lolu daba. Uhulumende weMelika sethusele eleTurkey ngezijeziso zenotho kulandela ukubotshwa komunye umfundisi owetheswa icala lokukhokhela umvukela owawuzama ukususa umongameli Erdogan ngomnyaka ka-2016. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa soluxwayise izizalwane zeZimbabwe ezafaka izicelo zamaZimbabwe exemption permits zisebenzisa amapasipoti amadala ukuthi zilethe amatsha, ngoba nxa kungenjalo ngeke ziwathole lawo mapermits, kubika uBenedictine Hlapo kwele South Africa.
Encwadini ebhalwe ilolu gatsha lubhalele umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuto Mabhena, luthi kulezi zalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane 1000 ezafaka izicelo zamapemiti e-ZEP zisebenzisa amapasipoti amadala asephelele isikhathi. UMabhena uthi lolu gatsha lukhuthaza abangakathatha amapasipoti amatsha ukuthi bebe sebekwenzile lokhu kusiyaphela inyanga kaMfumfu.
Labo bantu bayacelwa ukuthi amapassport amatsha bawahambise kuma-ofisa we-VFS. Nxa kusehlula lokho kabasoze bawathola ama-permit abo. Bathi njalo ama-permit wonke kuzaphela ngo-end of October ukuthi abantu bathole ama-permit abo.
Lolu gatsha luthi seluthumele izixwayiso lezi kunombolo zabomakhalekhukhwini abaziphiwa yilaba bantu, kodwa bayincosana asebephendulile. Ulabe zimapha abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili abafaka izicelo zamapemithi la kusukela ngompandula nyakenye. Abanye sebawathola kade kusasele izinkulungwane zabantu abangakatholi. Isizalo seZimbabwe uNkosazana Nomalanga Dlamini uthi sebelinde baze badela.
Amapemithi la sithethe isikhathi esithi ukuthi aphume masikhumbela la last time. And sesibambelele ukwenza izinto eziningi ngoba silokhu silindile. Lawa kuthiwa akaphuma wabo ama-passport a-expire. Kuzuba inconvenience, kumele baye ekhaya bayethatha ama-passport balindele aphume bajike lapha. Izimali zakhona bayazithatha ngaphambi belungiselela ukuya ekhaya and umnyaka usuphelile.
Lolu gatsha luthi kwamanje sekuphiwe amapemithi azinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili 80,000. Kanti-ke impendulo zalawa aseleyo zizatholakala kubanini bawo kungakapheli inyanga kaMfumfu. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, New Benedictine Hlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenguqu esigaba seKasilaka Premier Soccer League ingena kuviki letshumi namachumi amavili lambili kulimpela viki. Kubika uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo kulomdlalo wokugobhozisa amathe enkundleni eluvevi esedolobheni lakobulawayo, lapho iqembu leChickenini lona elihlezi endaweni yesithathu engalanini yemiklomelo elizemukela elenkezi Platinum Stars owilo elihlezi endaweni yesibili engalanini yemiklomelo. Iqembu leChickenini lile miklomelo engamachumi amane kuthi elenkezi lilamachumi amane lesikhombisa. Kweminye imidlalo ekhona kusasa, iqembu leNetruth lizadlala lele Highlanders ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizadibana lele Cape United enkundleni yeRofaro. Iqembu leFC Platinum owilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lizemukela iqembu leChapungu ngaseMandava. Kuthi iqembu leBlack Rhinos lizangqikelana lele Bulawayo City ngaseNational Sports Stadium. Ekhuluma lentathu lezindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leBulawayo City uBekithemba Ndlovu uthe ukhangelele ukuba iqembu lakhe liphendukele emiklomelweni leyo livela esikolweni.
After the coach against Platinum, the spirit
ngemva kokudlala kuhle sidlala leqembu leFC Platinum, abafana balokuzithemba okuthile njalo sikhangelele ukuyadlala kuhle leqembu leGrimes. Okumele sikunanzelele khathesi yikuba okuse umqoka okuqakathekileyo asikho udlala kuhle kodwa yikuthola imiklomelo, yikho sizakuya eHarare sisiyadinga ukudlala kuhle siphenduke lemiklomelo elungileyo.
Ngesonto iqembu leMtare City Rovers lizadlala leleshapani mine ngasevengere, iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eHarare City ngaseluvivi, iqembu leDynamos lizadlala leleZPC Caribe enkundleni yeRufaro, kuthi iqembu leTriangle lizadibana leleYata ngaseKipo. Siyikhangele umdlalo kakhilikithi. Umncintiswano weSparponsor 2020 Cricket League uqhubekela phambili kulimpelasonto ngemva kokudedela iKiev lokunanza amaqhawe alwela inkululeko yelizwe leZimbabwe, njalo kulimpelaviki kuzadlalwa ngomgqibelo langensonto. Ngomgqibelo yikho lapho kuzadlalwa khona imidlalo ezacacisa ukuba yiwaphi amaqembu badlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano esesemifinal, njalo iqembu leBlazers elihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lizadlala leliRaptors elihlezi endaweni yesithathu engalaneni, kuthi eleBajers okuyilo elihlezi phezu kwengalaneni lizadlala leleTigers elihlezi endaweni yesine, kuthi umdlalo wokugcina wangomgqibelo uzakuba phakathi kweqembu leSabres okuyilo elijenge amanye amaqembu engalaneni yemiklomelo lisendaweni yesithupha, njalo lizadlala leleHawks elihlezi endaweni yesihlanu. Amaqembu azabe ehlezi endaweni yezimbili ezingaphansi kwengalane azadibana emdlalweni okudinga iqembu elizaphutsha imidlalo lisendaweni yesihlanu. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi wakwele South Africa uMr. Gwaragwara uDJ Bongz phela yena ocula iHouse. Unofundo Mkhize we Studio 7 uDivanelo DJ Bongz wasethulela lolu daba.
Weni umuntu ugqugquzela ukuthi aphuphe njalo ekholelwe kulawo maphupho. Abatsha abaningi eMzantsi Afrika baphupha ukuphumela okushini lobe emaphandleni befinyelele emadolobheni amakhulu afana leGoli, eThekwini loba eCape Town. Njengabo bonke abasakhulayo, uBongani Dlamini osedume ngegama lokuthi DJ Bongz waba lephupho lokuphumelela kwezokulibazisa uZulu. Waqala engu-DJ elokishini leNdengezi eThekwini KwaZulu-Natal. Wasuka lapho waphumelela kwamagama. Khathesi usedume emhlabeni jikelele ngomgido wakhe awubiza Gwaragwara. Ngaphambilini komgido lo omenze wabizwa Mr. Gwaragwara, ubevele sehlonishwa ngesipho sakhe sokushaya isigubhu esijabulisa abalandeli bakhe abathanda ukuzijuxuza. Enye yengoma zakhe ezimlethela udumo ngethi Thina Sobabili eyathengwa yathola isicoco se-double platinum. Umdumo kaBongz uchaza esithi House Afrobeat. DJ Bongz usefinyelela iminyaka engamashumi amabili ejabulisa abantu ngeengoma ezitshisa izikhotha. Okwenze wethula amadlalade amahlanu. Namhlanje udume ngegama Mr. Gwaragwara emazweni aphesheya, asemema ukuzojabulisa abantu ngomculo wakhe. Ebantwini baseMzantsi Afrika, uDJ Bongz kade waqala ukujabulisa ngemigido eyahlukene. Omunye umgido adume ngawo yivuma, kodwa engazange ifike ezingeni leGwaragwara esisabalale umhlaba wonke.
engasasa engavuka nje abantu kubhizi abantu bemfonela kuthiwa yibo wazayenza indaba bonke kuthi indaba yani seyinako bengisendela uRehan Shaifer mara emva kwalokho wonke umuntu kudaya livelosi uTR Mbonelobeti Charles Stambeno naye uyenzile so baningi nje abayenzayo.
Belungabuthelezi uhambo lwakhe. Ubuye wabhekana lenkinga ezithize empilweni yakhe. Udlule ebunzimeni bokushawa isifo se-stroke, walahlekelwa yimali eningi, wabanjwa ngamandla ukuthengisa inkampani yakhe yomculo eyamabalabala entertainment. Laloba ebhekane lobunzima, utshengisa isibindi sokumelana lezivunguvungu, njengokusho kwenye yama-album ethi, Survival of the Fittest. UDJ Bongz uthi kudinga isibindi kunoma ubani ukushiya lapho osujwayele khona, ikakhulukazi uma usaziwayo ezweni lakho. Uyazibuza ukuthi ngabe bazongamukela na?
Abamuntu uyivalela, uyivalela eshopini, yabo uyivalela eshopini nasikhulu. Abafuneke nje baphume baye ngaphandle emazweni angaphandle, kuyenzeka le nto.
Ungamlandela uDJ Bongz kwizinkundla zokuxhumana kuTwitter @DJ_Bongz. Utholakala njalo kuInstagram @DJ_Bongz_Gwara_Gwara. Ngingunofundo Mkhize, ngimele iStudio 7, ngise Washington DC. Ngisilibele mpela viki elishukela. Cheers.
Mr. Kwara Kwara, DJ Bongz, ehamba lentokazi ya kwa Mkhize lapho unomfundo we Studio 7, bevalage ezo suku ngohlelo was a Friday. Selethemba leukholisileke umculo ka DJ Bongz. singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Morgan Komichi ubotshiwe namuhla phezu kodaba lokhetho. Amapolisa avimbe umbuthano wokuthandazela abahluleli kudaba lokuphikiswa kwempumela yokhetho. Udaba lolu luzathethwa mhlaka 22 kuyona le inyanga. Mthwakazi omuhle kwanele okwamanje, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamile Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.